pano sekuya kwatakaita gore rakapera gore rinodripane ndicharamba tripano kusvika vakuru vedu vatinzwa kusvikira vafungawo kuti isusiri vana veZimbabwe vari kumarimuka vari kune dzimwe nyika asi hazviite kuti tiraswe tine zvichemo sei hurumende yedu isingade kutaura nesu kana kutinzwa
saka zvichemo zvenyu muchaita sei mune vamuriuda kusvitsa here kuratidzira kwamuri kuita ipapo
tinosvitsa takasvitsa kuembasi takaenda kuembasi takanosiya zvichemo zvedu vanongoti tichafambisa zvichemo zvenyu asi chinoshamisa ndechekuti izvozvi nhasi vekuzambia vane meet and greet napresident wavo nedelegation yakauya zvakarongwa vanotouya vachitosangana napresident wavo vachitaura vachigara pasi and isu ndozvikumbiro zvatatinazvo kuti kopresident vedu vanouya vosangana nevanhu vekuamerica sei vasingasangane nesu isusu mazimbabwe vanotyei kutaura nesu
chichemo ichocho mambo vasvitsa here vekuembasi kuti vakusvitsirei kuna vamugabe
vatosvitsa tine mapasta akatoenda ari kuedza kumidhieta pakati pedu navo asi ivo vanongoti tichadaira tichadaira makore achingopfuura hapana chinoitika
saka makawanda zvakadii zvisaro zvezimbabwe zvaungana nhasi
tiripo tiripo and isusu kwatiri manhamba asiriwo anoti vanhu vane mababasa vanhu vari kurima kuti vachengete vanhu vari kumba so hatina basa nekuti pauya vangani hatina basa kuti pauya vangani isu tichamirira vamwe vedu nekuti sapoti yacho tinayi vanofona ndatadza kuuya asi aka kangu kandinoda kuti munditaurirawo aka kangu mugore rinouya ndichauyawo ende ndozvinoita kukura kwerevolution vanhu vanotanga vari vashoma but as people get stronger vachitadza kuva vasisatye vanhu vanenge vachiwanda isu tichange tiri pano kusvika zvanaka itaidza marai vega
gore rakapera pamakaratidzira paivewo nevaipikisana nemi vedecember 12 movement gore rinovaripo here
vaivepo musi wechishanu takasangana navo musi wechishanu isusu hatina basa revanhu vedecember 12 ivo vari kurwira yavo isinei neyatiri kurwira isi tiri kurwira chingwa nemajarini emwana wezimbabwe tiri kurwira mabasa asiko kuzimbabwe ivo vari kurwira yavo yekuti munhu mutema nemunhu murungu iyi nyaya haisi yevanhu vatema nevanhu varungu ndeyekudya neumbaro hwevana vemuzimbabwe
ipo pamakaungana makaungana papi chaipo pamuri kuratidzira muri
paun pane chinzvimbo chinogadzirwa kuti vanhu vese vanenge vachiratidzira vange varipo pane nyika dzakawanda dziri pano hatisi kutoga pane vari kuratidzira vachichema nekuti hurumende yechina iri kuvabata unhapwa kune vari kuratidzira kuti hurumende yeiraki iri kuvabata unhapwa kune vari kuratidzira kuti hurumende yeiran iri kuvabata unhapwa kune vari kuratidzirawo dzimwe nyika dzakangowanda pakazara pane vanhu isu vezimbabwe titongoripo tiri pakati peutsakwatira hwevamwe